Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora huori muZANU PF yokonzera mutauro munyika. Vanhu vakawanda voita muonero wakasiyana siyana padanho remapurisa rekurambidza MDC kuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vasungwa nhasi ndokumiswa pamberi pedare redzimhosva vachibva vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti mhosva yavasungirwa itongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamupoko vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pavamiswa mudare nhasi muguta reBulawayo. Vamupoko vabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emaRTGS panyaya yavari kupomerwa yekushandisa zvisiri pamwero chinzvimbo chavo apo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vamupoko vanonzi vakaita kuti vamwe vakuru vakuru vainge vasungwa vaburitswa muchitokisi chemapurisa. Vamupoko vasungwa zviri pamutemo neZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC. Kunyange hazvo pange pane mashoko ekuti vamupoko vari kutiza kusungwa vauya kudare vaine mudzimai wavo amai Letitia Mupoko pamwe nemwanakomana wavo Sikokokela Mupoko. Kwetara vamupoko vazivisiso Ncube vaudza dare kuti havazi kufara nemabatirwo akaitwa vamupoko nemapurisa akauya pamba pavo achiti aida kuvasunga nemusi wechishanu zvondo rapera. Vati maitiro akadai anotyora kodzero dzavo pamwe nekuda kuvanyadzisa mumaziso everuzhinji vakakumbira kuti nyaya iyi iongororwe. Vanwe vaudza Studio 7 kuti vamupoko vanzi vasiye gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare vamhangare kumapurisa eCriminal Investigation Department muBulawayo kamwe pasvondo uye kuti vasataure nevafakazi. Vati vafarawo kuti mutongi wedare abvumirana navo kuti zviri pachena kuti vamupoko havana kunge vari kutiza kusungwa sezvaitaurwa nemapepa nawo ehurumende uye vanzi vadzoke mudare musi wa4 Gunyana.
Vamupoko upiwe ibail.
Vamupoko vapiwa bail uye vanzi vamhangare kamwe chete pavhiki kumapurisa uye kuti vaise pasipoti yavo mumaoko edare. Zvakakosha ndezvekuti vamupoko havasi munhu ari kutiza mapurisa sezvandazvitaurwa nevamwe. Kana nedare rabvumirana nesu kuti vamupoko havazi munhu anga achitiza, tichadzokera mudare futi musi wa4 September kuHarare.
Wednesday mudzaka 4 September eHarare.
Muchuchisi wenyaya iyi vaThompson Hove havana kupikisana nekubhadhariswa chibatiso kwaita vamupoko uye vabvumawo kuti vachaita ongororo yakumbirwa negweta ravo. Vamupoko vakasiyiswa basa zvitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika munambudzi 2017 munhu wechipiri ane chiremera kusungwa neZAC zvichitevera kusungwa kwevaimbo vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira avo vari kupomerwa mhosva yehuori kuNational Social Security Authority uhwo hunobata mari inodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutauriri webato reMDC muBulawayo vaSwithin Chirodza vanoti bato ravo riri kushushikana nekwavati kushungurudzwa nekupambwa kwenhingo dzavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
vachiroza vati nezuro manheru chete pane nhengo dzavo nhatu dzakada kupambwa kusanganisira mutauriri weboka rechidiki vaBenhlach kwayo uye vamwe vaviri vakapambwa vakarohwa ndokusiiwa vakandwa munzvimbo dzakasiyana siyana kunze kwedhorobha reBulawayo. Vachirodza vati vari kumhangara kumapurisa asi havazi kugutsikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi.
Nyaya dziri kuenda kumapurisa asi vashoma vachona vari kutora mareports havasi kutipa maIR number. Saka unopuwa paperwork yemapurisa inoratidza kuti waripota asi haupuwi case number. Zvichireva kuti vanogona kunge vari vanhu varingoda kuti vawane information kwatiri asi vachizo tsakatikisa humbo unenge wapuwa. Zvichireva kuti mainvestigations dzimwe dzenguva havatorina kana hanya nazvo.
Taedza kubata mutauriri wemapurisa muBulawayo assistant inspector Bednico Ncube asi nhare mbozha yavo yange isingabatiki. Mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vati zviri kuitika izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Hatisi kufara nezviri kuitwa nenhunzva tunzva dziri kutora vanhu usiku idzi ava tinofungidzira kuti vasori vehurumende. Tinofungidzira kuti kaunuka kakadai kanogona kukonzeresa kudenha vanhu vakagara vakatsamwa nechekare nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vane nzara, mitengo iri kukwira, naizvozvo kuvapamba zvakare manheru zvinogona kuwedzera kutsamwa kwevanhu zvokuti zvinogona kukonzeresa nyonganyonga munyika.
Nezuro vamwe vamiriri venyika dzeEuropean Union, Canada, United Kingdom neAustralia muZimbabwe vakabudisa mashoko ekushushikana kwavo pamusoro pekwavakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi hurumende iri kuramba maonero aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, sachigaro veMDC Veterans Activists Association vaVictor Zunza vakashaya nezuro. VaZunza avo vakava vamwe vevanhu vakavamba bato reMDC vanonzi vakadonha nezuro kumbare vachibva vashaya. Mutedzeri wemunyori wezvekubudiswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nemunhu anga akazvipira kushandira bato iri. VaTamborinyoka vatiwo bato ravo richange riine mhuri yekwaZunza pavacharadzikwa kumusha kwavo kumudzi mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana mazuva mashoma anotevera nechikwata chichaongorora uori uri kupomerwa vamwe vakuru mubato reZANU-PF nevechidiki vebato iri veYouth League. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro munyika vamwe vachiti iri basa rinofanira kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Kunyangwe hazvo vana Soro Jena vaivarere muhapwa dzemakomo vachiti nyoka huru haizvirumi, munyori mukuru anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana chakaipa kuti bato ravo reZANU-PF riongorore nhengo dzaro dziri kupomerwa uori. Vati vari kushamisika nekugunun'una kuri kuita vamwe vanhu munyika kusanganisira veMDC nezvenyaya yekuongororwa kwevanhu veZANU-PF nekomisheni iyi vachiti vanoshamisika kuti vanodei pamuchato wedhongi nebere.
These are internal processes dzemuZANU-PF. ZANU-PF kana vanhu vemuZANU-PF vakanemerana kuti ari kuita zvakati ari kuita zvakati. As a party tine kodzero yokuset up our own committee yokuti itarise kuti zviri kunetsa musangano wedu zvingava nechokwadi here kana kuti hazvine nechokwadi. That does not exclude any other body yakasetwa neconstitution kuti iite basa rayo.
Vakapomerwa mhosva dzeuori vanosanganisira vaimbova makurukota ehurumende vaObert Mpofu, amai Prisca Mpfumira avo vakatosungwa, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya, Dr. Shah navatafadzwa musarara veGrain Millers Association of Zimbabwe. Ko, ivo vechidiki veZANU-PF vakarova bembera kuti mubato mapindwa naPongwe vari kutenderana here nedanho rekuumba commission sezvo pavaitaura kuti nyaya iyi iongororwe vaimboti vane chivimbo neZAC. Tabata vanoona nezvekurongwa kwemabasa muZANU-PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu.
Constitution is a party. Zvimwe zvezvinhu zvatinorwisa inhau yehuori. Saka urongwa rwoumba medu hwekurwisa huori mumba medu zvisingamisi zvake.
Asi vanoongorora nyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamhepe kweAfrica vaAlois Chaumba vanoti ZAC ndiyo inofanira kunge ichiongorora nhengo dzezanupf dziri kupomerwa nyaya dzeuori idzi.
Yes, semutemo tinofanira kuona kuti ZAC ndiyo yakapuwa masimba iwayo ekuongorora nyaya dzeuori. Saka kana kwakumbwa mamwe mapata akangosiyana-siyana, zvinoreva kuti vanhu vachatadza kuziva kuti chii chiri kuitika.
Vachipawo pfungwa dzavo, nhengo yeMDC inomirira Kambu Zuma, vari nhengo yeAfrican Parliamentarians Against Corruption vaWillis Madzimure, vanotiwo mitemo munyika yekurwisa uori iripo asi haisi kutevedzerwa nemazvo.
Mitemo yatinayo yakakwana. Mutemo unofanirwa kutevedzerwa, complied with the law. Kuminister of Finance kune Public Finance Management Act iri very clear kuti kana munhu atadza kuita basa anoitwa sei. Anti-corruption vanoziva zvofanirwa kuitwa kana munhu achadza kuita basa, asi izvozvo hazvisi kuitwa panguva izvofanirwa kunge zvichiitwa.
Asi vatsenengamu vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvido zvevechidiki nezvavakavimbisa munguva yesarudzo zvekuti vachamira semusambangwena pakurwisa uori.
So pakudomwa kwaitwa mazita uye pakuumbwa kwaitwa commission, tinotora sedanho rakakura mukurwisa corruption sechivimbiso chakaitwa nebato redu mumaelections last year.
Asi vamadzimure vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Mukatarisa kutaura kunenge kuchiita vanotungamirira nyika pamusoro pekuti uori hwakasvika papi, zvino kuratidza kuti kwaifanirwa kunge iko zvino takuverenga vanhu vasiri pasi sevanhu vanosvika makumi maviri vepamusoro.
Zvichakadaro, nhasi vamunangagwa ndivo vanga vari munyarikani paurongwa hwekuyeuchidza vanhu nezvekurwisa uori hwanga hwakarongwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission pamwe chete neNational Prosecuting Authority. Vamunangagwa vativo zvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze zvinopawo kuti munyika muite uori sezvo zvimwe zvinhu zvinenge zvoshayikwa muzvitoro zvopa kuti makoronyera awane mukana wekuita zvechioko muhomwe. Panyaya dzekuva neuori hwakanyanya, sangano reTransparency International iro rinoongorora nezveuori pasi rose rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi matanhatu panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto muSudan, General Abdel Fattah Burhan, vatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wemubatanidzwa wemauto nevanhuwo zvavo uri kutonga, uyo uchatonga nyika iyi kwemakore matatu kusvika sarudzo dzaitwa. Mutungamiri wenyika yeDenmark, amai Mette Frederiksen, vaudza vatori venhau kuti vashamisika zvikuru nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuregedza kuenda kunyika yeDenmark iyi mushure mekunge amai Frederiksen varamba pfungwa yekuti vatengese Greenland kuAmerica. Panonzi pave nekukandirana nyoka menyu pakati pezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvigere munyika nezvimwe zvigere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge azere mumigwagwa akamirira kuparadza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vakaurayiwa uye kuremadzwa nemauto nemapurisa mukuratidzira kwakaitwa munguva pfupi yapfuura. Zvinonziwo nevamwe vari munyika, vanhu vari kunze kwenyika ava vari kuvafurira kuti vaurayiwe mukuratidzira uku, asi ivo vagere mumimvuri munyika dzavagere. Vamwe vari kunyora pamadande mutande vachikurudzira vari kunze kwenyika ava kuti vadzoke kumusha munguva dzekuratidzira vobatsirana navo, kwete kuita vana tinaidzirwe. Asi mumwe wari kunze kwenyika vari sachigaro webato reMDC mudunhu reDC Maryland Virginia uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy Vacharles Mutama vanoti vari kunze kwenyika havasi kufurira vari kumusha kwete asi kuti vari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Vamutama vanotiwo nekuda kwaizvozvo vanokurudzira hama neshamwari dzavo kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira senzira yekugadzirisa zvinhu munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutama kuti tinzwe pfungwa dzavo pamashoko ekuti vari kunze kwenyika vari kufurira vari kumusha.
Handiri kuona sezvinhu zviri kuitwa nevari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri zvinhu zviri kuitwa nekuda kuita kakufurira kana kuti zviri zvinhu zvakaipa, asi ishungu dzevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa, avo vanotumira mari dzavo kuhama dzavo dziri kuZimbabwe mwedzi nemwedzi, vamwe vhiki nevhiki. Dziri shungu dzekuti zvinhu zvinake vakwanise kudzokera kumusha. Tikatarisa vamwe vacho vari mhiri kwemakungwa vakaita seni, ndiri mupoteri munyika yeAmerica, nenyaya yekuti ndakashungurudzwa, ndakambunyikidzwa, ndikapambwa pamwe chete nekuendeswa kunzvimbo yanga ndisingazive kwandakaenda ndakasungwa kumeso ndikatotwa ikoko ndichipomerwa mhosva iri kupomerwa ivo vatungamiriri veMDC vakaita sana Honorable Job Scala. Dziri nyaya dzekuti vese vari kupomerwa subversion, vanotreason. Saka hatifare nazvo isu vakapotera mhiri kwemakungwa. Tiri kunyunyuta zvikuru nekuti tinoona kuti kodzero dzevanhu hadzisi kukudzwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Tiri kuda kuti nyika yedu inake ive nehurumende inokurudzira kodzero dzevana veZimbabwe.
Vamwe vanenge vachiti sezvo vari kunze muchigara maziva mazuva kana madate anenge achiratidzirwa, munodii kuendawo kumusha munobatana nawo pakuratidzira ipapo?
Zvimwe zvacho tinotarisa kudhura kwemitengo yematikiti endege. VekuSouth Africa vaida kuenda kudemonstration August 16 nekuti vari pedyo neZimbabwe, asi demo racho rakazorambidzwa nemapurisa nematavedzi mhosva. Saka naizvozvo tinoona kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuSouth Africa zvaida kuenda kunodemonstrata musi waAugust 16, asi rubatsiro tinobatsira tiri kunoku. Zvakangofanana nezvaitwa munguva yehondo, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munyika dzakaita sana Zambia, kuMozambique, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kunana Sierra Leone, vamwe vari kunana Ethiopia, vamwe vari kunana Tanzania, vamwe vangu vari kuno kuAmerica nekunana UK vachibatsira hondo yechimurenga. Saka hazvina kusiyana nezuva ranhasi kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinowanikwa zvichibatsira.
Kwouyawo hurumende dzekunze kusanganisirawo masangano akaita sana European Union, takaona vachishoropodza nzira dziri kushandiswa nehurumende kudzivisa kuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC ikoko. Imiwo semumwe wevanhu vari kunze, munoonawo sei matanho akatorwa nenyika dzekunze nemhinduro yakabvawo kuhurumende yeZimbabwe yekuti dziri kupindira mune zvematongerwo enyika?
Muunganidzwa wenyika dzekueurope uchitaura unenge uchienderana nemitemo yatingati maInternational Conventions anokurudzira kodzero dzevanhu munyika imwe neimwe, ndo zvavanenge vachitaura pamusoro pazvo. Zvisinei hazvo, inini ndinoona sekuti isu vana veZimbabwe pakuguma kwazvo nepakutanga pazvo tisu tine pundutso yezviri kuitika munyika medu. Vanobva kunze uku vanenge vachiuya vachitibatsira.
Avo vanga vari vaCharles Mutama, vanovesa chigaro weMDC muMaryland, Virginia neDC muAmerica, vari parunare muMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kurambidzwa kwebato guru rinopikisa reMDC kuratidzira kuoma kwaita zvinhu munyika kwamutsa mutauro, vamwe vachiti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu, asi vamwewo vachirumbidza danho iri sezvo vachiti rakanangana nekuchengetedza vamwe veruzhinji nevemabhizimisi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
MDC yange ine hurongwa hwekuratidzira mumatunhu ese munyika, asi mapurisa akarambidza izvi achiti aityira kuti paizogona kuita mhirizhonga sezvakaitika pakuratidzira kwemunanyamavhuvhu gore rapfuura pamwe naNdira gore rino, pakaparadzwa zvinhu zvakawanda, pakakuvara nekuurawa vanhu vakawanda. Mutevedzeri wemutauri webato reMDC valokutamborinyoka vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Vanoti zviri pachena kuti mapurisa nemauto ari kutambura sevamwe vanhu uye kurambidza vanhu kuti varatidzire hachisi chido chavo.
Ya, zvanetsa ndezvekuti zvokuvharwa hazvisirizvo. Chinofanira kunge chichivharwa kutambura kwevanhu, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kumagetsi, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemari muhomwe, asi chiri kuvharwa kana kuti prohibition order yakupo, ya prohibition order yekodzero dzevanhu. Chiri kudiwa nevanhu veZimbabwe prohibition order against nzara, prohibition order against kushaya mari, prohibition order yerima ndiri kudiwa nevanhu, asi vakupa prohibition order yekodzero dzevanhu. Zvatakuita isi ndezvokuchanangotaura ndechekuti isu hatichaende kudare. Chabuda pachena nhasi ndechekuti kana tikaenda kudare hakuna chinobudako, saka isu hatichaenda kudare. Asi hatingangokwanisa kutaura ndechekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata.
Asi mutungamiri webato reLead Mailinda Masarira akaingidza vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvinokonzerwa nevanhu vanotadza kuzvibata kana vanhu vachiratidzira. Vanoti vanhu vakashungurudzika zvikuru nemhirizhonga nekuurayiwa kwakaitwa vanhu gore rapfuura pamwe nekutanga kwegore rino.
Ndinoona zvakakosha kuti kuratidzira kumbomiswa kusvika tawana pachirungu inonzi healing sevanhu vemaZimbabwe, kuti timbogona kuwana nguva yekuti tigone kunoshanda pamwe chete tivake nyika yedu tisingaputsiri vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika midziyo yavo. Chinhu chandinoona chakandikosherawo hangu semutungamiriri akamirira vashandi vanozvishandira uye nevashandirwi kuti mabasa avagone kunochengetekawo zvakare.
Mutevedzeri wemDCT inotungamirirwa namuzvare Toko Zanikupe zvakare vari gweta vaObed kuti vanoti varutsigira bumbiro remutemo yenyika pakupa vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo uye havabvumirani nemhirizhonga. Vagutu vanoti bato ravo rinopokana nevanhu vanoita mhirizhonga pakuratidzira.
Dambudziko riripo Godwin nderekuti kune vamwe vedu vezvematongerwo enyika vatakanzwa vachitaura tichionawo pazvivhitivhiti vachitaurawo pamarare avo kuti Gwendo Guno toda kuita mademonstration okuti toda kunosvika tandanisa Munangagwa abve paState House toda kunotora pao. Saka tiri kuti isu mauya akadaro ivavo haana kunangana ne etenge kuti muchirungu peaceful demonstration. Saka hatisi mupurisa ini, hatisi musori. Saka apa ndiri kungoda kungofungawo semunhu anoita zvematongerwo enyika uyezve segweta kuti ukanzwawo munhu anenge achiti ndakuda kuzoita demonstration asi chinangwa changu ndechekuti ndakuda kunosvika kuti nditandanise president nditore power. Kana zvadaro hazvishamisiwo kuonawo mapurisa navamwe vakadaro vachiti saka zvinoreva kuti demonstration iyi haisiri yekuti munoda kungodemonstrate akauti zvinhu zvanetsa munyika. Idemonstration yekuti bauda kutoita takeover power nenzira dziri kuzheka mutemo.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemapurisa hazvipe hurumende chimiro chakanaka, sezvo pange paine tariro kubva kune veruzhinji kuti hurumende yava Munangagwa nemapurisa avo ichashanda nevanhu zvakanaka.
Ndinofungidzira kuti kune dzimwe nzira dzatingashandisa kuti mapurisa navanhu vange vachishanda vese, nekuti ndo tarisiro yanga iripo kubva muna mbudzi 2017 pakachinja hurumende kuti paizoitawo kuvhurika kwemikana yekuti vanhu vange vachiratidzira vachitaura zvavanoda.
Nyika dzokumadokero dzakaita seAmerica, Canada nedzimwe dziri European Union dzakashora zviri kuitwa nemapurisa dzikakurudzira kuti aremekedze kodzero dzekusangana kana kuratidzira dzinopiwa vanhu nebumbiro remutemo yenyika. Asi munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mapurisa ane masimba ekumisa kuratidzira sezviri mumutemo wePublic Order and Security Act. Posa
handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro. Kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemDC vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu.
MDC inoti chikamu cheposa chakashandiswa nemapurisa kuitira kuti bato iri risaratidzire chinotyora bumbiro remutemo yenyika. Kuonetsana uku kunoitika mushure mokunge mutemo weposa wavandudzwa nematare eNational Assembly neSenate pachidzikwa bhiri remutemo weMaintenance of Peace and Order iro ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti richive mutemo unoshandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vatsigiri venhabvu munyika vane mafungiro akasiyana siyana zvichitevera basa rakapiwa vaJoy Antipas rekuti varairidze chikwata chemaWarriors. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo vakawanda vari kuti Antipas ndiye aifarira kupiwa basa iri, kune vamwewo vane mamwe mafungiro vachitiwo kune varairidzi vakawanda vaikwanisa kubata basa iri nemazvo, kusanganisira Bruce Grobella uyo akaita mukurumbira achitambira Liverpool yekuEngland. Vamwewo vanoti Antipas haasi kuzokwanisa kuisa pfungwa dzake dzese pabasa remaWarriors sezvo aine chimwe chinangwa chekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nechikwata chake cheChicken Inn. Asi muongorori wemutambo wenhabvu ane mukurumbira Zvafara Kambamura vanoti hapana mumwe murairidzi muZimbabwe anokwanisa kuita basa iri zvinodakadza kudarika Antipas.
Antipas ava vakabva kumota action vakatora league vakaenda kuchikenini vakatora league vakaenda kuabza vaka gave a good account of himself. Ini ndikuona zifa yakaita a wise decision nekuti tanga tisingatombofanira kutora a foreign coach. Antipas I think is the right candidate.
Antipas achange aine vateveredziri vaviri, Lloyd Chitembwe weHarare City naTondera Indiraya weDynamos. Mumwe muteveri weDynamos vaSamson Masiyazi vanoti varairidzi ava vane nhorondo yakasimba yekudiriro munhabvu munyika.
Johan Pazane good football anoziva kazi ndikocha akambokochawo zvizoroonekwawo kuti aiwa anogona kutiendesa kumberi nemaWarriors.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWilliam Mahoko vanoti muZimbabwe hamusisina murairidzi anokwanisa kusimudza chikwata ichi, vachitivo veZipa vaifarira kutarisa kunze kwenyika kana kutsvaga Grobella uyo ane ruzivo rwakasimba rwenhabvu yepamusorosoro. Maurias achangobva kudzoka kubva kumakundano e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt, uko vakanonyadzisa nekubuda munharaunda yekutanga nepoint imwe chete chete kubva mumitambo mitatu. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana pamwe neZambia makwikwi e2021 Africa Cup of Nations, uyeze iri kusangana neSomalia makwikwi e2022 World Cup mwedzi unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8pm nasi tiri kutarisa kukandirana nyoka menyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika. Vari kunze kwenyika vanonzi vari kukurudzira vari munyika kuti varatidzire zvisinei nekuti mapurisa nemauto anenge akapakatira zvombo achida kuvarwisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva iri yapera, regai tibotarisa musoro inhau zvakare. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezela Mpoko vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyaya yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuumba komisheni yekuongorora uori muZANU-PF yokonzera mutauro munyika, vamwe vachiti komisheni iyi iri kuita basa rinofanira kunge richiitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption ukuthi basebenze ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Ibandla le-MDC selisole eLizanu PF ngokubumba ikhomishini ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule khomishini evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo eyezak. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo msakazo. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Mphoko ubesele insuku ezithile esala ukuya emapholiseni ngoba isithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elejefu. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mphoko umiswe emthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla esetheswa icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokulaya amapholisa ngo-2016 ukuthi akhulule owayengumqondisi wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration iZinara umnumzana Moses Julius Juma. Umantshi u-Enias Magathe uhlawulise Umphoko imali yesibambiso efika kunkulungwane eyodwa yamadola i-$1,000 ukuze athonisiswe ephandle. Umlaye njalo ukuthi kumele aziveze e-Central Police Station ngolwesihlanu viki ngeviki njalo aphe abatshutshisi i-passport yakhe. Umnumzana Mphoko uxwayiswe njalo ukuthi akumelanga azame ukukhulumisana kumbe ukwethusela abafakazi kulolu daba. Lanxa emiswe enkantolo yakobulawayo, udaba lukaMphoko luzathethwa ngumthethwandaba kamantshi eHarare lapho azamiswa khona mhla ka-4 ngenyanga ezayo. Umchuchisi umnumzana Thomson Hove utshele idale ukuthi Umphoko yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasificamunwemunye 79 wadala icala aletheswayo ngesikhathi esasengumsekeli kamongameli Robert Mugabe. Uthe phakathi kukamhla ka-13 kusiya ku-14 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 Umphoko wahamba e-Avondale Police Station eHarare wasebenzisa amandla akhe ukuba kukhululwe izibotshwa ezimbili uDavidson Norupiri loMoses Julius Juma. Ababili laba babebotshwe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokwenza njalo umtshutshisi uthe Umphoko wephula isahluko 106 sesisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa Umphoko uyalilandula leli cala. Nanti igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube.
Kasi sesivele court ubaba Umphoko uphiwe ibail usabhadale $1,000 aripote kanye ngeviki e-CCD lokuthi asarende i-passport yakhe. Oqathele ukuthi I saw fugitive at law ngisho lenkundla ivumayene lathi ukuthi is not a fugitive at law, so sizangena futhi e-court nge-Wednesday mhla ka-4 September eHarare.
Kolunye udaba olehlukileyo uZulu wakobulawayo sesole amapholisa ahlomileyo aqhubeka ezula ngedolobho. Amapholisa la aqale ukubhodabhoda ngempelaviki ngenjongo yokuvimba ukutshengisela obekuqoqwe yi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngomvulo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mhlaba Sibanda uthi le yinto embi eletha ukungahlaliseki ebantwini.
Akukhobela kwamapolisi ekhona lapha mina ngokubona kwambonani into engalunganga ngoba indlela yokuzama ukwethusela abantu. Lokho kumele uhulumende akunanzelele ukuthi kakwenze abakhuphe ngokutshetsha ngoba ukuba gcina bekhona khonokho it will end up hardening. Kuzagcina sokusenza abantu banjani bangawahloniphi, bangawesabi.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Shuta Ngwenya.
Angithi vele ilizwe lona ngokwalo ma abantu behleli babekhangelela ukuthi bakhululeke. Kodwa insuku zonke ma sebebona abantu abathwele imbhobho, abantu abathwele induku phakathi kwabo bona bengathwalanga lutho. Kusuka kubahlukuluze.
Ivandla leMDC lisola uhulumende lisithi amalunga alo ikakhulu kobulawayo asethunjwa mihla ngemihla ngabantu abahlomileyo bewachaya lokuwahlukuluza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ukusenjalo, umongameli Emmerson Mnangagwa namhla usungule uhlelo lokulwisana lenkohlakalo oluqoqwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Wakhuthaza ikhomishini le kanye labohlangothi lwe-National Prosecuting Authority ukuthi batshutshise amacala enkohlakalo ngokuphangisa. Kubikwa intatheli zindaba yethu Gibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lalesi siga.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society as well as to enlist and foster public.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uzulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukaZulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhi le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe yilesi siga.
For this noble initiative, it is further timely as we consolidate the implementation of...
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo eziningi zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidlisa lezinhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uZulu la yancedise ukulisana lenkohlakalo. Umthutshisi omkhulu umnumzana Kumbirayi Wotsi uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuZulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethi ezicubulana ngezombusazwe zikhuthaza abezakhi labe NPA ukuthi basebenze okungela nketha bechabi lapho bebopha abacathengela ukuthi balamacala ukuze uZulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhushwa ezabelweni zonke zelizwe, ufundisa lokukhuthaza uZulu ukuthi asize ekulwisaneni lenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ugaja lozokwetheleleka kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira. Lumkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abehlanganiso ezidlela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangelane lokufundisa uZulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthusikeni umnotho kanye lokwazisa uZulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.
Ibandla leMDC selisole iZanu PF ngokubumba iCommission ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule Commission evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo elizweni. EZimbabwe Anti-Corruption Commission, iCommission yeZanu PF le ilamalunga alichumi avela kuzabelo zonke zelizwe. Amalunga ayo abalisa umnumzana William Mutomba oweManicaland, uShila Mabasa weMashonaland West, uHilary Masaiti Mombeshora oweMashonaland Central, uMax Zwitsayi oweMidlands, umnumzana Chinga Dube wakobulawayo, umnumzana Rodwell Zinyemba oweMashonaland East, umnumzana Sibanga Muzi Khumalo weMathebeleland North, lo Patrick Hove weMathebeleland South, kanye lo Clemence Makwarimba oweMaswingo. Umongameli Emerson Mnangagwa wazisa ngokubunjwa kwekhomishini le kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo kweziphathamandla zeZanu PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu lonkosikazi Priska Mufumira. Ngabasakhulayo baleli bandla, unkosikazi Mufumira ubotshwe ngenyanga edluleyo njalo uqhubeka evalelwe. Umnumzana Mpofu yena kakabotshwa. Umgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sifanda, uthi ikhomishini yeZanu PF le ijonge ukuvikela iziphathamandla ezilobudlelwano lomongameli Mnangagwa lokwethusela abangabe bephikisana laye kuZanu PF.
Ikhomishini leyo ngeyeZanu PF ngeyokumaneja ipolitics yeZanu PF. Kayinani le-corruption, kayinani lokuvuselela umkhonomi, kayinani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezame ukuthi bemanage, bangamanejana njani i-politics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi ezanini kathesi kakumanga kuhlika kubanjanwanga. Elaye obusayo ubusa engelalaqiniso ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So-ke nxa kuyukuthi kube nabanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi istrategy esitshe sokuthi silwisane nalaba abangani ngabasakuthandi yikuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona laba abangani babonakala ngani ngabakho ku-faction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le i-commission ke entsha le ingabaqamba amacala-ke. Ngoba into ekhona ezanwini yi-club yabantu abale-corruption bonke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Bonke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya e-court ngoba akekho kuZanu PF ongathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lo mbuso kaMnangagwa akulani le corruption.
Ngamanye amazwi uthi ikhomishini le ngeyokwethusela izitha zikaMnangagwa njalo ivikela abangani bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana ikhomishini ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni fomo ukuthi khona e-ofisini kaMnangagwa kule special task force eyaphiwa namandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngabopha santando besokusiba khona nezakhi yona le lokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba-ke leyi entsha-ke ikhomishini yezanini hhayi ngeyokudila nge-faction eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa kathesi sokungani sebehlukana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga South edalele ephalamende njalo engumgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland North, ubekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. UNtungameli uxhume njalo isiphathamandla sebandla leZanu PF, umnumzana Believe Gawuli, yena othi ikhomishini yebandla lakhe kayisoze iphazamise umsebenzi weZimbabwe Anti-Corruption Commission.
akumisi kumsebenzi wezakhe. Njalo akuthi ukuthi umuntu ozatholakala mhlawumbe ukomishini leyi engelacala kumbe bembona ngani uhlanzekile, kodwa izakhi ngambona engcolile izamdonsa umuntu wakhona imisemakhothi, ikhothi bese siba yiyo emcleayo. Okuqakathekileyo-ke kakhulu-ke kizo zonke izinto, hhayi lokhu ngokwangekhaya nje okubunjiweyo lokhu, ngokwangekhaya akudistebhile umsebenzi wezakhe. Akumisi futhi ukuthi abantu batholakale belomlando izakhi ingasaqhubeki, akuyiphambanisi futhi izakhi. Yikho ngesinye isikhathi u-chairperson we-commission le wathi yena hhayi umsebenzi wonke lowo mayouth kungele phathi umbekeleni izakhi, izakhi iyoza kwenza umsebenzi. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi uyaqhubeka ngendlela ehlelekileyo kuzakhi, ngiyawubona thi umsebenzi uqhubeka usiya phambili.
Bakhona babagawule abathi injongo yenu lapha njengeZANU-PF ngokubumba likhomishini lizamanje ukuvikela abangane bakamnangagwa lezi phathamandla zeZANU-PF ezilobudlelwano laye.
Hayi, angivumelani nako kakhulu. Ngithanda ukunika isibonelo esinje esokuthi lokhu akula nto efihlwayo, njalo konoko ukuthi kuthiwe khona kulabantu abavikelwayo abaduzane lo president uMnangagwa asilo qiniso lelo. Ngithanda ukuthi ngikuveze kube sobala ukuthi bonke bona abaduzane lo Mnangagwa nxa bengcolile bazabotshwa, abangcolileyo bonke abaduzane lo Mnangagwa bazabotshwa. Njalo isibonelo nguTafuma, uTafuma ube ngu-principal director, kade ngomunye umuntu okhona ngale ovelele emiglindi onguye duzane kakhulu yabo president, kodwa ngikhuluma nje uyenze ukuganga okuningi okubonakeleyo, ubotshiwe. Akula muntu otshiwayo ngakhonokho, nangabo imbono yabo abantu besitsho njalo belokwesabela okunjalo. Kodwa ngithi abakabenika ithuba leli izakhi yenze, abayiyekele izakhi yenze umsebenzi wayo. Lokhwanokuikhomishini leyana, ikomishini leyana ebunjiweyo yokuthi ikhangele abamemba zeZANU-P F neyokuthi mhlawumbe lezi izinto zangekhaya, ye siyakuvuma lekho. La i-M D C injana la ingabumba okwayo kokuhlolisisa abanye bayo abangcolileyo, kuyavumakala khonokho. Kodwa-ke ekuqineni kwakhona izakhi yiyo lo mlando yokuthi yenze umsebenzi.
Lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-P F, sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukujikelana ephilayo phakathi kwabeZimbabwe asebehlala emazweni labesekhaya ngodaba lokuqinisa ukutshengisela elizweni kungelani lokuthi amapholisa abe elwisana labo behlome ngemibhobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezindaba yakwele Sudan eye Sanabika ukuba uGeneral Abdel Fattah al-Sisi owakhokhela ibutho ukugenqula umbuso ka-Omar al-Bashir ufungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ikhansile ezabe iphethe intambo zombuso ukuze kwenziwe ukhetho ngomabasa omnyaka ozayo. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran usephase umthetho ovumela ukwehliswa kwesisindo semali yalelo lizwe e-Rial ngokukhupha amazero amane. Imali ye-Iran e-Rial iwe isisindo ngesiqubu esethusayo kusukela nyakenye lapho umongameli Donald Trump weMelika ephume kusivumelwano sokuvimba ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear wahle wakhuthaza abangane bakhe ukuthi bethese ele-Iran izijeziso zenotho. Ukwalelwa kwebandla leliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukutshengisela emadolobheni amakhulu uxolo amapholisa abikwa abebhodabhoda namhla edolobheni leMaswingo ehlabela kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukutshengisela kuleli dolobho. Ibandla leli lithi seliphikisele isinqumo emthethwandaba njengalokhu elikwenzileyo kunsukwana ezedluleyo lapho lisaliswa ukutshengisela emadolobheni ambalwa. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi amanye amalunga ayo ayathunjwa njalo ayahlukuluzwa ngamapholisa ikakhulu koBulawayo ngodaba lokutshengisela. Omunye wabakade bebotshiwe wakhululwa ngemali yesibambiso sebail Unkosazana Tendai Masocha, ongumgcini sihlalo we-MTC kobulawayo kugatsha lwabesifazana uthi akufanelanga bevinjelwe nxa befuna ukutshengisela.
Sathi sola owasukayo umgabe futhi niyo owayelenhliziyo yokuvimbezela abantu. Kade sokusobala kithi ukuthi umuntu lwana akunaqala elenza. Umuntu wayevele evala yonke into ngiyosebusa kathesi lo. Njalo futhi akuna uyabuvimbani kanti ukuthi abantu abakho bekhulume into ebahlukuluzayo. Mina ngithi into eyenzakalayo nale uvunjwa ukuthi abantu betshengisele ililungelo lomuntu wonke ukuthi atshengisele into ayikhona onayo. Ngoba wonke umuntu ulelungelo lakhe elizweni lakhe ukuthi into enxa engayizwisisi njalo ngamkhambeli kuhle akhulume. Manje kathesi ukukhuluma nje enxa endlela ami nje ngikhuluma nawe ntamba wami ungeyezwa kuthiwa kathesi nje mithethe. Ngoba kathesi kubhizi amayouth ethu ayathathwa ngobusuku bashayiwe kulezi moto ezihamba zibathathe ebusuku bethaywa bedodwa besemagangeni bengagqokanga bengaswela umunye uthi bathi kabethathe umfazi kumbubaba kumbubana abamthola khona phekhaya ethaywa egangeni.
Abanye labo obundawonye labo ejele bona banjani?
Honorable uThabisa akaphathekanga kumphambanisela impila kahle yakhe ngoba uvele yena u-asthmatic. So ingubo leziyana njengoba ngithile ukuthi bezinobhuqu zimphambanisile njalo lamaphilisi akhe ubengawavunyeli kuba abantu abebuya lamaphilisi bebeyalisi kungena kuthiwa amaphilisi kayingene lamapholisa futhi nangokwazi umumo wethu weZimbabwe ukuthi iphilisi lingafika laphana selitshintshwe mhlawumbe besisesama ukuthi athathe. So amaphilisi vele bebengavumi ukuthi anathe amaphilisi akavele wanatha ayempila kahle yakhe njalo entilongweni akulaa nto enhle phakathi. Savumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli vele kubuhlungu kakhulu lapha entilongweni. Akuna kudla ngithi igwadla sibili igwadla nje lokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi uphila akula phakathi entilongweni. Nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayisilashwa khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele. Vele akuso ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi yindawo yokuthi umuntu engene ahlafe phakathi.
Lo ke ngonkosazana Tendai Masocha, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le wobulawayo. Ukwalelwa webandla eliphikisa le-MDC ukutshengisela emadolobheni amakhulu sokuludaba egudwini. Abanye bathi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu, kodwa kube njalo labanye abasekela inyathelo elithethwe nguhulumende besithi lijonge ukulondoloza ukuthula amabhizimusi lempilo zabantu ezisengozini nxa kuthe kwaqhamuka udlakela kulokhu kutshengisela. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcwele.
Ibandla LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beliqoqe ukutshengisela likhonona ngomumo wezomnotho osusenza impilo kaZulu ibe nzima kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare kobulawayo eGweru lakwamanye amadolobho. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngoba bevinjwe ngamapholisa besithi besabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Uhulumende weMelika, amazwe omanyano we-European Union lowe-United Nations bethule imbiko yokusola ukuvinjwa kwabe-MDC ukutshengisela lokhu besithi kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso. Kodwa isimanga yokuthi abenhlanganiso zezwekazi le-Afrika ezinjenge-SADC le-African Union AU zizithulele. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenensani Ntungakwa uthi akukho okungenziwa zinhlanganiso ze-Afrika ukuphathisa edabeni lwenkinga zeZimbabwe.
Awuhulumende abakhokhelwa layo ngasingathi ngama-liberation movements, inhlanganiso ezazilwela ilizwe ngabazimiselanga ukuchodozana. Njalo nje singaya ku-AU, kumele sinanzelele ukuthi ku-AU kule nkinga zakho. Singakhangela ngale ingxenye ye-Afrika entshonalanga ilezayo inkinga. E-Nigeria kulabo Boko Haram kule nto ezinjalo.
Untungakwa uthi ukuzwakala kwabenhlanganiso ye-UN sebekhuluma phezu kodaba lweZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona osekukhulunywa ngasese phezu kwalo.
Ma udaba soluse-UN luyazagcina lungena engxenye ku-General Assembly. Lungangena ku-General Assembly kutsho ukuthi udaba lweZimbabwe solungalwamazwe wonke. Engxenye uhulumende uzaba lukhuni kusiya phambili, engxenye lakho into zibe ngcono kukabili khonapho.
Okusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi akumangalisi ukuthulisa kwabesadiki le-AU.
Amazwe esadaki lawo asetshengisa ukuthi hayi zimbila zantabanye lohulumende weZimbabwe ngoba abakuthuleleyo abantu behlukunyezwa ngalindlela yikuyini.
Usola njalo ukwenza kwabamabandla ezombusazwe uMancitshana ethi akhuthaza abalandeli ukuthi bangene ezitaladeni betshengisela ngezizathu ezehlukene lezifiso zikaZulu.
Xa sikhangele njalo lamanye amabandla aphikisayo siyabona ukuthi hayi sebezingela lezinja bekuduhele inyamazana. Xa sokuyaqala ukukhuza uAmerica ezikhatshana konale kodwa abafowethu besadaki la sebesidlala izano. Abafowethu abalapha eZimbabwe abaphikisayo sebesidlalayo izano. Sokumangaza kakhulu lokho.
Umnumzana Richard Mahomva eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthula kwenhlanganiso zamazwe awezwekazi le-Afrika kuyisibonelo sokuba balethemba lokuthi eleZimbabwe lisanelisa ukuzixazulula inkinga elibhekane lazo.
Ukuthula kwe-SADC le-Africa Union kutshengisela ukuthi ithi akuzange kwaba lemkhosi emnenge kade fanana leka-1 August. Yikho ke lokhu kuyatshengisela ukuthi i-SADC le-AU baleqiniso ukuthi uhulumende waseZimbabwe ubengenelisa ukuthi elisane lemkhankaso leyi ngendlela esemthethweni.
Inyathelo elithethwe ngabamazwe angentshonalanga usola indlela amapholisa aphathe ngayo udaba lokutshengisela elizweni uMahomva uthi kulusizi kakhulu.
Ubona ukuthi amazwe afanana leMelika le-United Kingdom baqhubeka njalo bekhuluma ukuthi uhulumende bekufuze engasusi abantu ezitaladeni esikubonayo ukuthi ngamazwi abo agxizelela ukusekela kwabo kwezombangazi waseZimbabwe ucele lebandla eliphikisayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo abalisa ele-PF Zapu elalikhokelwa ngumuyi uDr. Dumiso Dabengwa bathi lanxa bevumelana labe-MDC kwezokusebenzisa indlela yokutshengisela behlukana lapho sekufika kusiphetho sakhona, kutsho umsekeli kanobhala walo umnumzana Mjobisa Nuku.
Ngubana besaba ukuthi khona nxa kungakhitshwa izano kutsho ukuthi sokuba le revolution yokutshintsha i-Afrika yonke kutshintshe le-SADC. So ukuthula kwabo it means baya endosa ulunya olwenzwa ngumnango wakho.
Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe u-retired General Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akajabuliswa yisenzo sabenhlanganiso zamazwe angentshonalanga sokuveza insolo yawo phezu kwendlela aziphathe ngayo ukuvimba ukutshengisela obekuhlelwe emadolobheni amakhulu elizweni kuqale eHarare lapho okubhaxabulwe abantu abambalwa abanye babo balimala kakubi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.